manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye rite musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakunzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru wesangano reUnited Nations Ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Tikona kwangu zvakureva kuti nekuti tarudzo ichiitwa iyi vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinoa muchirika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzei zikabuda zvakanaka isu tinosunga takakundwawo apa vakabudira takahwinhawo takabudirawo apa zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete chese tine chekuita mukati mekuti nyika ifambe asi tinoona kuti mabudiro azvaita dzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwinya saka zvakanaka vamwe vari kutarudza haina kufamba zvakanaka saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi zvichadii nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatare ezimota here tichazoitika zvinomita zvinhu zvakawanda kunoti vanhu vanenge vasaziva kuti taakufamba takamira sei nyika ndeyedu chese ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here
ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu vene mukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya
ndifunge nekuti vanenge vari kutivo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatitingotosiyai zvatodarika zvesarudzo ii
iwo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika vana komesa vana United Nations vana SADC zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaitawo musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe?
Zvine simba rekuti Zimbabwe nyika inobata nezvimwe nyika. Hapana nyika inoita zvangu ndega. Zvine simba rekuti vaganga vacho hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kweZimbabwe mukati nepasi rose, vachida kana zvekutsvaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe, zvinenge zvaakunechei. Nekuti vanenge vachiti zvakabuda muzvina hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude. Asiwo veZimbabwe vanokutiwo tine nyika yedu mabata mamwe masangano aya, masangano atakapindawo isusu. Saka isusu nyika yedu zvino inoenda mberi.
Avo vanga vari Nyanzvi Munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. VaChamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komisheni inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vamunangagwa ndivo vakakunda. Mugoziya dezvenyaya iyi Tabata VaChamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda naveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudirira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri rakawanda kupfuura. Saka tachitsorokodza mashoko kuti zvakataurwa nezeki kuti vanhu dzavatsveka vanomanekwa kumberi inyaya dzinopokana nayo.
Saka muri kuti mune umbowo hwamuinawo muchaenda kumatare here? Mungatidzo kuti zviri kufamba sei?
Hatisi umbowo hwatinawo, chakatanga ndechakachinjidzo. Umbowo ndohuchaya micherechedzo kana kuti hanzu dzatichapfeka zvoneko. Takatoudza nevekuzeki kuti tapedza kuurani kuburikidza muranga akatimirira ikoko, vakavadzidzisa vakavaonesa kuti zvakuitwa zvazvisopi zvazvekugevhageva asi zviri pachena zvekuti chigaro zhinji vanga vakarerekera kwatiri. Naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vangamiri chigaro zhinji.
Asi tiri kunzwa veZANU PF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo, vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, hapana chakaibva pasarudzo idzi.
Moona kuti kudiko kune vamwe vakutamba ngoma yezvikuru vane musvika nekuita asi ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC, veAfrican Union, veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vaChamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamuri kudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo zvekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Nyaya yekuti vanhu vanotinhwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhibha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba. Munhu ngaasarudze paanoda. Hakuna unonzi vhotera usho kana kuti iti handigoni kunyora sezvakakwana zviri kuitwa pasi rese kana kumarowako. Munhu anenge achinzoka vhotera waunoda unenge wapara mhosva. Munhu ngaachisarova ako kadeya deya nditoro chinhu. Saka zvese zvinoitwa chete kana kuchinge zvateedzera kaidzo wangu pasarudzo dzese dzichauya panodikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro emarafambiro kana maringe nenyaya yekunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero dzekavanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekusvetirwa zvemabhesiki zvanafazi munhu achibvunzwa kuti wavhotera papo unoda kuzoita sei, munhu achirimba achiteerwa kumba kwake, vanhu achivhirimba kutumidzirwa zvemutembedu tumidzirwa zvemotokari zvese izvi hazisi pamutemo.
Vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwawo nechikirimbani chavakateya nekuti vaibuda vachiti ZANU PF haikwanise kuti ibirire sarudzo rwendo runo. Mungajekesa here ipapo?
Inga munoziva kuti kazhinji ukange wateya chikirimbani ukazorwana gonzo riripo, haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa nechikirimbani ichocho wobva wati chikirimbani chakanganisa. Chiri kuita basa racho, ndo zvatiri kuona chikirimbani chiri pabasa. Chakabata ava mudandaguva aripo, ndivo vaonekwa akabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC riri kurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vaMweti Muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano reFor of Associates of Zimbabwe kana kuti fans nemazuva ekuvhota.
Voter intimidation especially in rural areas.
Kuchitisidzirwa kwakaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reFor of Associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kweZANU PF kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy.
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvematongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008. Izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipo pfungwa dzavo, mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakavandudzwa unozikanwa nevamwene remudunirirwa kuti Patriotic Bill vakapa kuti kuve nekugedha-gwedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refanzi rinonzi rinodyidzana nevasori vakuda kwashe muntsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisvinzvo kutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariyo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu atakatsvidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haisi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tichiri panyaya yesadak iyi, tabatawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, avo vanoti zvakaburitswa nevaongorori vesarudzo vari kutungamirirwa naDr Nevas Mumba vekuZambia handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira reSADC, nekuti pachine zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kuitwa SADC isati yatambira gwaro iri. Tabata vacharamba kuti tinzwe zvizhinji.
So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa neSADC observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman weSADC yese, right, inova Angola. Saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June gore rinouya, kwete izvozvi gore rinouya, yadaro izvo haisati yaripoti yeSADC, nekuti Troika ibandiko reSADC, harisi SADC pachayo. Zoreva kuti Troika iyo inozotakura ripoti iyoyo yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti summit yeSADC gore rinouya inoitika muZimbabwe, nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman, yakutora uchairman weSADC. Saka ripoti iyoyo ichazodhiskaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaita maelections. Vamunanga bva variwo chairman mababata ipapo. Ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo panzwisisa.
Aiwa, tapanzwisisa. Asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezvekubudiswa neSADC, mambotaura here sehurumende kuSADC kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa? Mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho, panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president, nonda abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa. Mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka but also akamboita chipati chake chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndofunga maakutonzwisisa kutoti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti reduwe pamwe kuda pane zvatisingazivi. But mafears atanga tinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui muripoti now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti ripoti iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo. Ichokwadi here ivo vamumba?
Vacharamba haisi mhondi, vacharamba munhu wemashoko. Ende dei ndaida kuti vamumba vawane chinovawana, ndaibva vachitidzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichachene ichocho. Muvatidzani, munhu mutema. Chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromuromu rapresident, ndechekuti vekunze vane daka neZimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba, sei ivo veSADC vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti kutaurirei.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Tichaenderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 PM nezvenyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vangakwanise here kutaurirana. V Vanhu vakawanda vaungana nhasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes, uyo akashaya nemusi wa12 Nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba, uye mutumbi wake wakabva wapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life yaSusan Haynes, hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu, hachisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo, vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Chokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kupa ruremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to get more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Fumayaramba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Munhu wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Chenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about Susan netheatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa. And akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act, zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020, Haynes ndemumwe wevanosvika 40 vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi amai Tanya Chutkin vanamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa muna ndira uye zvange zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nhasi muHarare zvisina mutsindo asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club, mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya wetinofema uyu unofanira kunge uri clean, usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotogwa nemashizha emiti izvo, iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 19,425 in our books. But here's news, we're always working around with our space. So I'm looking at just 500 my exhibitors. It's name my exhibitors, we're from Aruba, Kunzegonika, Aruba, DRC, Aruba, Mozambique, Aruba, Zambia, South Africa, China, and Belarus.
Vamati Birivatio, Harare Agricultural Show yakakosha nekuti inosanganisa varimi nevemabhizimusi uyewo kuti varimi vaonewo nekudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuitawo sei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, uchiti yatingati uchienzanisa nezvavari kuita. Kuna vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidzewo zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofamba, chikafu chinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere, avo vanogadzira zvakasiyana-siyana kubva kumauyu, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauya kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Saka tinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vatatengesoona kuti muchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisataona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zviri kuratidza kuti nemadhezi anotevera change kuna vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kunyanya-nyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa nekuti tinosangana navanhu vanobva maprovinsi akasiyana-siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iyi kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.